Vachitaura nebepa nau reHerald nhasi vacharamba vati vachiwenga vakakuvara panofungidzirwa kuti pakaputika bambo kuWhite City Stadium kuBulawayo uye vange vagara vakakuvara zvakare munguva yehondo zvapakuti utano hwavo usamire zvakanaka. Asi vanoti vachiwenga nemudzimai wavo amai Mary Chiwenga vave kunzwa zviri nani. Rimwe gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vari kurapwawo kuSouth Africa kwakare. Mwedzi yadarika mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vakaendawo kunorapwa kuSouth Africa mushure mekukuvara kuWhite City Stadium kwekare. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe kuti sei vatungamiri venyika vachienda kunorapwa kunze kwenyika sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kare nanhasi vanogara vachiendawo kunorapwa kuSingapore pamwe nemhuri yavo yose. Asi chii chaizvo chiri kupa kuti zvidai? Vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Dr. Henry Madzorera vanoti zvipatara zvemunyika hazvina kumira zvakanaka.
Yeah, dambudziko nderekuti izvo zvipatara zvedu zvino zviri underfunded. Mari chaiye chaiye hakuna. Service delivery chaiye chaiye zvipatara zvedu zvino iri pasi pasi. Zvokuti vakuru vakuru vedu havangambode kuwanikwa vachirapiwa musituation yakadero. Ndonjodzi yatinayo muZimbabwe. Ivo vanenge kutizira vachinorapiwa kunze kwenyika, isu hatina mari yacho. Saka munhu wepasi pasi acharamba achisafa zvikuru so long zvinhu zvakaita mamirira zvakaita.
Mashoko aya atsinirwawo naDr. Rutendo Bonde avo vati havadi kutaura nezvekurapwa kwevanhu vanenge vachirwara kunze kwenyika asi vatenda havo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende.
Tashaiwa kuti tochibata papi manje nekuti mishonga iyayi haichawanikwi. Kana munhu ndiri kutarisa nichiteerera vanhu vanenge vari pasocial media, vanhu vanenge vachingotaurawo neni vanopinza pamafoni vachitaura kuti chiremba munozivawo here kuti mushonga wakati unowanikwepi. Mishonga yacho ingadai iriko zvayo but yaakudhura zvisingaiti zvekuti varwere vanotadza kuti vangaitenga sei. Saka tine vanhu vane zvirwere zvemaBP, vanhu vane zvirwere zvemashuga, vanobayiwa insulin, vanoda kumwa mushonga every day. Vanhu veasthma, vanhu varwere vane HIV vari kufanira kutora mishonga yavo kuma private pharmacy. Vanhu vese wavo vamunjodzi manje yekuti mishonga iyoyo vanowanepi. Saka ndo mararamiro atiri kurarama kunoku. Hatina peace bazvinezvi nekuti kwakanzi kwakabuditswa mari nereserve bank yanzi 6.7 million. Asi sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million. Saka pa 6.7 million ipapapo tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chini because there is now a crisis, catastrophe yacho is now across the board on all pharmaceutical needs dzese dzemunyika.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupota zvichiendawo kunorapwa kuIndia. Vaimbova mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vaendawo kunorapwa chirwere chegomarara kuSouth Africa kusvika vashaya variko. Asi Zimbabwe handiyo chete nyika ine dambudziko rekuti vatungamiri vakarwara vanoenda kunorapwa kunze. Muna 2011 vaive mutungamiri wenyika yeZambia vaMichael Sata vakashayikira kuchipatara cheKing Edward VII Hospital kuLondon. Mumwe aive mutungamiri wenyika iyi vaLevi Mwanawasa vakashayika vachirapwa kuFrance. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaMele Zenawi vakarwara vakashayikira kuchipatara chekuBelgium. Vaivewo mutungamiri weGuinea Bissau vaMalam Bakai Sank vakashayikira kuchipatara chekuFrance. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndine Blessing Zulu.